manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 1 2024 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore mukati memakore gumi kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare edzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kupa muviri uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore gumi anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga. Uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwata cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pastaff monitored program yavanoshanda nehurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutizve vadzanise pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuderera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF staff monitored program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvigadziriki nezuva rimwe chete mukoma, hazvingagadziriki nezuva rimwe chete. Zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura, haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete nekuti unotetoredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya nge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve simba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro icho. Saka hazvigoni kuti tine zuva rimwe chete, mwedzi umwe chete, kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge achizodzokera. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu tinorwisana nedambudziko pasava nekudzokera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanya kuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvo?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita chokuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurirai mashandiro aanga achiita musika wemari munogona kutoshamisika kuti zvinobva nepi. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona chokuti chekutaura kwamuri kuita ikoko ndoo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari musika. Usachida kutonge uchichinja kana kusiyanga nekutengesa mari unongofunga kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mufungwa dzedu, zviri mujero dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege yeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege FastJet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhu kadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumatare edzimhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudarire pamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18
vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto vanoshanda nesangano reVeritas vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tani nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anengaita pamuviri vakwanise kubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreate society isisatye kuuraya. Chandofunga kuti chofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WILSA yadoma bazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchusi mukuru wenyika semapoka ane chekuita ninyaya iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reNational Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Vatakatarisira kuti under 10th parliament kuchaitwa termination of president act amendment bill kichapa vanhu veZimbabwe mukana kuti vatipe miona yao because tichatenderera Zimbabwe.
Mutemo wetermination of pregnancy act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachiisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapedzisira kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumatatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifane kuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira muganhu weAmerica neMexico nguva dzakasiyana. Uko vakanakurirana nyoka menyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyambuka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kumuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasi rose. Nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza ekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nepfuti neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanowirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Benyuda Tsoto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachienda vari kuya kuzowana basa. Panapa tane 3 weeks. Tinobata hafu 5, tinoswera kuzobuda na 4.
Muzvari Soto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tikatazororawo kuenda mumabhavhu. Kuenda kubhavhu unenge uchitsvagirawo vana chikafu. Zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weparukobha vaJeremiah Sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikakapinda ngani pati kwedu kune 170 inofana 2 kana kuti 3 aitibaga 2 chete vakapinda wekwedu.
Patabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo, mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga uye vari vaimbove murwehondo yerusununguko vaezra horwe vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora, asi tinotora nemai nemastages vachatora kana vachitora namba inosvika kuma 100 asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichman Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzvo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbichimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku, mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa nemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vatenge tapiwa iwavo tona kuti tinoita tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai Sarudzai Makirichi rekumasvingo.
Ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa the rest vanga vangori vekubva kumusangano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine hurongwa here kana kuti police panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vati tivatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bitmain World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwe kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbove mutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yavo yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavari kupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwo vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. But tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekutaura vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity, then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavaripomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. Pane chamunoona pane zviri kuitwa neSupreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira vaTrump?
Chokutanga ndechekuti vaTrump ndo vaendesa nyaya iyi kuSupreme Court and tikuona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi nduke nechimbi-chimbi ende vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira vaTrump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowirira nawo kuti vakwanisa kupinda musarudzo dzatiri kuona dziri kuuya dzema presidential ne mama elections ari kuuya. Saka nyaya iri apa yatoi nyaya yekurwisana nenguva vaTrump vachidzwisana nenguva kuti nyaya iyi inzwike kuSupreme Court. Ndokuti I think vari kuonawo kuti nyaya iyi yakaramba ichienderera iri kumatare ari kuzasi uko havazokwanisi kuwana mukana wokuti vazova vachipindawo musarudzo dzema elections dziri kuuya idzi. But tinoziva kuti maSupreme Court judges ari kuSupreme Court ikokoko vakawanda vapo vanhu vakapindawo panguva yaTrump and vazhinji vacho vakatoiswawo navaTrump. Saka kana vanhu vachitaurawo kuti aiwa Supreme Court iri kubatsirawo vaTrump havasi kurasika because Supreme Court iwo ine majaji havakaisawo vaTrump ivowo vachirepresenta.
Havanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachishanda segweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Mwana akakumbira chingwa unopiwa chingwa, akakumbira hove unopiwa hove, kwete kuti mwana akakumbira chingwa unopiwa dombo, akakumbira hove unopiwa nyoka. Ipai vana vanhu mari, kwete zvekuti vanhu vatama kuda kuvavhundutsira kuti asodzi kuda pamwe basa ari koshi. Munopedzama kuti kuti hei vanhu vari kufa, imi ndimi kuuraya vanhu nekuti hamudo kupa vanhu mari.
Makadini makadini mukoma Zulu. Ini ndiri kunzwawo kubatikana nenyaya yekwamahachi kuchipinge uko kwacheche choko. Isusu tichikura ichiri growth point kusati kwatombowa nemalocations. Vanhu vanokunzi ngavabve vanhu vakagara variko mashops achiri kutoverengwa ari machichichi. Now town yaikuexpanda ichienda kune vanhu. Kanzuru ngaisasungisa vanhu ichiti izvoni vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo. Ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri. Saka taakubvisa hai tichikuisai apa kana kuti taakubhadharai mondogara apa. Yeah, that one tinozvitambira because ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako vani vavo vaingogaramo. Ike zvino zvaim 42 vani vavo vanongogaramo. Hatisi kufara nazvo. Indenzi bongai jambaya ndiri kumarondera asi kuchipinge ndokumusha.
Masvera sei vashamari veStudio 7. Kusana yangu mvura madhura kuita zvinhu muZimbabwe asvisanyika kumaweri. Zvava kunyadzisa kuti munhu weZanupf amire pamberi pevanhu zvitaura kuti ndovhotera Zanupf kwati pamberi nayo. Zvava kunyadzisa izvozvo. Nyika yedu yasvisiswa kumaweri neZanupf. Nyika yedu yavondomoka yavondongwa. Muchina chirimo hapana chinhu zvakutonyadzisa chaiko chaiko kuti utaurwe ndiri muhurumende ndoshani zvava kunyadzisa pavanhu. Takapoda kuti vechidiki vaone kuti vangaita sei. Chikurudzira vachiduku kuti musagarira maoko. Zanupf ndaonebwa plan nguva isakanaka nguva ichiripo.
Munotaura kuti kwai inyika iyo kuti dhora rekuamerica nemabhondi emuZimbabwe rinonzi 18,000. Makazviona kupi? Makazviona kupi kwai mogadzisa upfumi? Mogadzisa upfumi nenzira ipi? Yamakagadzisa upfumi nenzira ipi yamunotaura ivo? Musada kutamba nevanhu. Havane vapesistensi avo ka vagwanyanya hamusavaisa paredhio. Chii chamuri kutaura ivapo? Chii chavangataura kuti nyika inogadziswa nenzira ipi? 10 kg inoita 100 and something thousand. Musada kutamba nepfungwa dzavanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro naGwenyambira nemukurumbira Wilfred tichaona maAfrica anozivikanwa neribasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Musambo wandinoridza
musambo wepasi chigare mbira music
vari kutambira sei musambo wenyu mumamana
vanhu muno munyika vari kutambira asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji tingangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvi va diluted kana kutingati wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena percentage yevanhu vanotambira amo musambo iwoyu ndo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha
nyamashisva mabhakure emine mbira takakunzwa ikare matambudziko arimo mubasa renyu iri ndeapi
tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota musambo wedu bhosi ichinyoridza musambo inonzi traditional music yezimbabwe saka machallenges atinosangana nao kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo musambo wemuzimbabwe uri musambo wechivanhu wetsika dzedu nemagariro unotaura tsika dzedu nemagariro vari kushaita
taimbokunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwinawo kumashure uku
pandakafoma maungira 2005 2006 album rangu rinonzi maungira ndakahwina namaaward best mbira 2007 vanoita album rinonzi chinamanenja chifambisi pandahwina futi best mbira namaaward kubva ipapo ndopa zvakabva zvadzimwa zvembira kategori manama awards vandanzitaura muyao ndakafambawo nyika dzakawanda ndakaenda kuunited states of america ndaitwa kuportland ndikafunoridza california oregon whitby island washington dc ndadzoka ndobva ndazonondaenda kusweden the other year futi ndikaenga iri cultural exchange program muchina cultural exchange program
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira kuchivanhu kwedu kumabira ungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani macorporate functions you are free to contact me +263 772 211 610
chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai
kambo kanonzi madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo kanonzi tiise maoko kuna nzou maoko kuna nhingi wosimudza wesa kuna nhingi kanenge kachidetembo kachitaura zvemutupo ndo madzinza iwayo
tichipa kutenda kukuru kune vadare vese vatiunganira pane rinodare tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko kuna vadare vese tichiisa maoko kumuyera mwoyo newapumaranda
manga muchinzwa kambo kanonzi madzinza manzwa uhurukuru yaitwa nanyamasvisva ari parunare muHarare naEvans Zininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya musakanganwawo chirongwa chelive talk nhasi manheru na8pm apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neworld bank riri kuti kana Zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana pagore sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bhanga repasi rose reworld bank rinoti upfumi hwezimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyamina mutungamiri nkomo